mangwanani akanaka vatereri tinosangana mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 8 kurume 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kahuwande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa. Vazvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa vachamira mberi kwedare ramagistrate nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakashaya nezuro uye vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevashanu 1485. Vanhu gumi nemumwe 11 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vachichitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevasere 578. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatatu 133 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nemumwe 36,271. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 33,834. Zvichakadaro, mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vayambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka kechitatu zvine ukasha kana vanhu vakasangwarira nekutevedzera mitemo yeWorld Health Organization. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera vakarerutsa mimwe mitemo yeCOVID-19 sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huri kudzikira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Ndingati kuyevedutswa kwelockdown kwakatidakira kuti vanhu varikwanisa kuzvisevedzera vachiraramisa mhuri dzavo. Asi yambiro kune ruzhinji rweZimbabwe nderekuti ngatiregerei kuvarayirwa. Kunyanya-nyanya takatarisa nhau yekuzvidzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti chirwere ichi haisati chapera, tichinacho, tichine dambudziko guru ratakatarisana naro, uye tinogona kusangana zvekare neyavanoti third wave yeCOVID transmission.
Murikukurudzira kuti veruzhinji voita sei chaizvo varusika?
Zvinenge zvakakosha kuti veruzhinji veZimbabwe tirambe tichitevedzera maguidelines anotaurwa neWHO aya, kupfekwa kwemamaski nemazvo, tichivhara miromo nebudo, kugezwa kwemaoko, kuona kuti taregedza kuenda mune magungano mune vanhu vakawanda, kushandisa masanitizers. Zvese zvinhu izvozvo zvinoramba zvichifanwa kutevedzerwa nekuda kwekuti dambudziko reCOVID harisati rapera. Tikasangwara tinoita dambudziko seratakaita muhorodhe yeChristmas nenyuwere.
Mungajekesa zvakaitika pamazuva aya?
Apo takaona vanhu vakawanda vakataka kuzobatwa nechirwere. Vamwe vakarasikirwa neupenyu nekuda kwekufarisa kwatakaita muhoridhe iyoyo yeKrisimusi neyenyuwere. Saka veruzhinji ngatirambei tichitevedzera zvese zvinotaurwa zvinotibatsira kubva mukudzivirirwa. Asi tichikurudzirawo zvekare veruzhinji kuti kana wauya wokuti tibayiwe dhoba, ngatiendei neuwandu hwedu tinobayiwa.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe dhombai?
Nekuda kwekuti tikasabayiwa vanhu vakawanda hatikwanisi kunyatsodzivirira dambudziko recovid-19. Ivo vanoti pachirungu tinofanira kubayiwa, budo vari kutaura nhamba inosvika iyo 10 million.
Sei nhamba iyo yakakosha?
Kuti tiwane yavanoti herd immunity, inoreva kuti tinenge takwanisa kudzivirira veruzhinji kana tabayiwa neuwandu hwedu.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Kusike vange vari paronhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti sachigaro waro muzvare Tabitha Khumalo vachiri muchipatara mushure mekukuvadzwa nevarume vakavapindura mumba mavo mambakwedza MC wemugovera kusouthtown muBulawayo. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti muzvare Khumalo vari kupora zvishoma zvishoma sezvo vakarohwa nekubayiwa zvakaipisisa nevanhu vasingazikanwi vakange vakapakata zvombo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti vanhu ava vanonzi vakavatorera nhare mbozha dzavo pamwe chete nemidziyo yemumba inosanganisira television. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Zvina kumira zvakanaka vanhu vari kuda kutikanganisira musangano leadership yese vara kuikanganisa. Vakasikirwa nevarume vanekapakata futi vaviri mazuva vaviri apfuura vakarohwa zvakaipisisa, vakanyanya kukwara ruoko nemakumbo kuti vanokwanisa kunonga vasigona kufamba. Varume ava vakasvika kubamba kwedza kwauda kuedza pamba paonarebo Tabitha Khumalo kuBulawayo. Vakavarova vakatora mafoni kuti vanokwanisa kuita mafoni avo avanoshandisa matatu akatorwa nevarume ava.
Saka pari zvino munozva kuti vakadii?
Parizvino vava kuchipatara kwavari kuongororwa nekurapwa. Zvinonzi zvinhu zvirinenge zviri kufamba zvakanaka. Vanenge vari kuimprova asi havasari vakukwanisa kuti vafambe zvakanaka vega nekuti makumbo ndivo anenge akanyanya kusirohwi zvakasimba. Asi tikutarisa kuti pakondishoni vakapinda vanayo nezvavari izvezvi pane musiyano uripo. Tinotenda vanhu, nyika yese iri kunamata, iri kunamatira chairman Moms mama vedu chairperson mai Tabitha Khumalo kuti vange vaite zviri nani.
Zvati zvazikanwa here kuti chii chavakaroverwa uye kuti vakavarova ava ndivanani?
Pasati paizikanwa kuti zvingava zvii, asi vane information yakatikwane ikoko kuBulawayo vatizivisa kuti mafambisirwo acho zvakaitwa basa mafambisirwo evanhu vanenge vakadzidzira basa nekuti zvinooneka ka panenge paitwa crime kuti iyi yaitwa neordinary munhu hanzwa nzara kumba kwake akatsega ndindoponda munhu kana kuti ndindoba. Necrime inenge yaorganizwa kana kuti yarongwa painenge yarongwa yobva yanza gasiana rudi kundobata munhu uya uya navanhu vanenge vari tengi. Saka mataurwa zvichiita nekuti vanhu vakaita izvi vanhu vanenge vakatozvironga, vanhu vanenge vakatori trend kuita zvinhu zvakaita seizvi. Saka ndo mashoko atiri kutambira kuti panenge pane kafaplay karipo munyaya dzetisezvinotongerwe idzi.
Pari zvino vanokwanisa havo here kutaura?
Kutaura hongu vanotaura asi sezvatataura kuti kutaura chaiko panyaya hapana mafoni, vakatorwa mafoni ese. Saka vangori munhu akangotogara muhospital nekuti ndofunga ivo vanenge vachida kutora information pamafoni pavo kana kuti vanenge vachida kuti vasakwanisa kunge vachitaura nei pasi rose zvinenge zvichiitika panguva yacho iyoyo.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nengo zeMDC Alliance Youth Assembly zinoti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Johanna Mamombe, mutevedzeri wasachigare Muzvare Cecilia Chimbiri nemutevedzeri wemurungi wamabasa Muzvare Netsai Marowa vachamira mberi kwedare raMagistrate nhasi muvhuro kunzwa mutongo wechichemo chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vazvare Mamombe naChimbiri vanopomerwa mhosva yokuverenga gwaro kuvatori venhau panze pedare raMagistrate vachityora mutemo wekurwisana neCovid-19. Muzvare Netsai Marowa ari kupomerwa mhosva yekuti akarova mupurisa. Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Sisine Chimbiri orarembo Johanna Mamombe Sisine Tsai Marowa wakasungwa zvavapfuura sezvatinoziva kuenda musechishanu pavanga vaenda kunoripota kwaresendrof under their bail reported conditions pane dzimwe mhosva dzavaipomerwa dzekumashuroko. Saka vakamira pamberi pedare nomusi wemugovera kuHarare Magistrate Court pamberi pamagistrate eungai Mosesutu Guriro kwavakanyaya dzavo padzakaiswa pamberi pedare.
Vari kupomerwa mhosva dzei?
Vachipomerwa mhosva yekunzi namuzvare Johanna Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vanga vachinzi vakaita mhosva yekunzi partaking kana kuti kuhara munguva yecovid yelockdown lockdown yakanga iripo iyi vachipomerwa mhosva yekunzi vakaverenga gwaro kaunti press statement kabvakaita address avajournalist vatapenhau panze peHarare Magistrate Court nemunosi wechishanu wechina musi wa25 February.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Mhosva iyi vari kuigamba zvinhu zvakatarwa pamberi pedare nemagweta avo mukoma Jereba Bhamo namukoma Charles Kwaramba vakairamba pamberi pemagistrate court. Iko zvino vari kuti kuRuby Female Prison kunova kujeri unora zvinoendeswa vanhu vanenge vasungwa vechivadzimai vari kuRuby Female Prison ndokwavari vari vatatu kuna muzvare Netsai Marowa ari kupomerwawo mhosva yekunzi ari kunzi akarova mupurisa kupolice station kwaanga iri achino ripota.
Chiri kutarisirwa kuitika nhasi kudare redzimhosva?
Takamirira kuti magistrate ungai muchishiti guriro wape mutongo pabail application yakaitwa nomusi wemugovera with regard to honorable Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri ndo patakamirira kuti papiwe bail application the ruling on the bail application. Asi pana Cecilia Netsai Marowa takamirira kuti bail hearing icontinue kana chikumbiro chavo chekuti vatongwa chisakumba chirindirire mberi.
Avo vange vari mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare neStudio 7. Hurumende yavaBiden inoti ichabatsira vanhu veAmerica pamwe chete nemakambani ari kuvhiringwa nechirwere cheCovid-19 kuti zvinhu zvivarerukire panguva ino yokurwisana nechirwere ichi. Bhiri rekuti vaBiden vape mari idzi kuvanhu rakabudirira muparamende kana kuti muSenate nemusi wemugovera. Richaendeswa kuna vaBiden mangwana Chipiri kuti varisaine vanhu vagotanga kupiwa mari iyi. wese anotambira mari iri pasi pezviuru makumi masere emadhora $80,000 pagore achapiwa madhora chiuru nemazana mana $1,400. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubva zvatangidza vaBiden kutonga vari kuedza kurwisana neCOVID-19 pamwe chete nekusimudzira makambani asati avharwa vachiti pari zvino America yave kubaya nhomba vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri pazuva ukuwo makambani achibatsirwa kuti asavhara vanoti mari iri kupiwa vanhu iyi ichakonzera kuti vanhu vatenge zvinhu izvo zvichabatsira makambani kuti asavhara uye kuti asamisa vanhu mabasa
hurumende yaBiden yatora mashano akati wandei kumazuva mashoma vati vatonga vakaita mazuva 46 days chikuru chavanayo kuita kupasa mutemo wokupa vanhu mari inonzi stimulus package yei $1.9 trillion. Saka mutemo uyu uchazoita kuti vanhu vapiwe mari vanenge vaya vanotambira mari inenge iri $75,000 pagore zvichidzaka vachawana macheki emari anosvika $1,400 pamunhu. Vana vana makore 17 zvichidzaka vachiwanawo mari imwe cheteyo. Saka uku kukutidzira ufumi hwenyika yeamerica nokuti vanhu vakapiwa mari vanobva vazoenda kumabhizimusi vondotenga mabhizimusi ayaya anenge akuzoita mabasa akukrieta mabasa akuhaya vanhu zvekare asi pavanotenga vanhu ivavo kumabhizimisi iwo vanenge vachichajwaka sales tax inozoenda kuhurumende zvekare mabhizimisi iwo paanokrieta mabasa vanhu vachihayiwopa mabasa vanhu ivavo vanozoenda kumabasa pavanohora vanozochajiwa zvekare income tax inozenge ichienda kuhurumende zvekare. Saka zvinhu zvinobudiririsa ufumi hweamerica. Kubudirira kweufumi hweamerica tinoziva chose kuti kubudiriravo kweufumi hwepasi rose nokuti america ichange ichizo mabhizinesi aamerica achange achizotenga zvinhu kunyika dzakasiyana siyana dziri kunze pamwe nokusumudzira zvekare mabhizinesi avo anenge ari kunze kwenyika. Saka ndiwo mamwe matanho ari kuitwa nehurumende yevaBiden zvekare iri kuitazve kuti vanhu vabayiwe mushonga wenhomba yecovid-19 muno maamerica kuti pasaita urwere ihwo.
Vanhu vari kupiwa mari kamwe chete macheka mataura awa $1,400. Inobatsira sei mari iyi sezvo mabasa ave mashoma uye mamwe makambani achivharwa pamusoro pecoronavirus iyi yanetsa kudai?
Inobatsira zvikuru mari iyoyi sokutaura kwandamboita kuti painopiwa vanhu vakunyanya vari kushaya havakwanisi kuichengetedza mudzimba vanoendesa kumashopu kunotenga pavanonditenga ipapo mashopu iwayo achawandirwa navatengi akutanga kuhaya vanhu kukireta mabasa. Dambudziko riri uno kuamerica seriri pasi rose nderamabasa nenyaya yekuti vanhu havana mari yokunotenga. Vanhu munyika ipi neipi zvayo vakatanga kugotenga vakapiwa mari mabasa anobva atanga kugadzirwa kumakambani akasiyana siyana ndokubetsera kwaye ikoko zvekare mari ichero ukakona kuishandisa yakangogara kubhengi chete ukaiisa kubhengi bhengi rinenge richitoishandisa kugadzira mabasa kana kungava kukweretesa mabhizimisi kungava kukweretesa vanhu vanotengesa dzimba. Saka ndizvo zvikuru zvinoita kuti mari inopiwa vanhu iyi ibatsire vanhu vakawanda.
Profesa Masocha, tinoziva kuti hapana chamahara pasi panapa. Mari iyi ichadzorwa sei?
Kudzorwa kwemari iyi zvekare inodzorwa nesu zvekare navachatevera vazukuru vevazukuru vedu vanenge vachibhadhara mitero mitero yakawandisa chaizvo yainonzi ukawana basa haditi unenge uchichanjwa income tax ukandotenga zvekare pashomeri yavapiwa kubasa uchachanjwazve mari yesales tax ukakwereta chikwereri ichachanjwa interest iyo mari yese inochanjwa iyoyo ndo inenge ichienda kuhurumende hurumende ichizodzosera mari iyoyo inenge yapava nokuti tinonzwa kuti vanhu vokupaswa mutemo we$1.9 trillion tofunga kuti america ine mari aiwa inenge ichikwereta america ine zvikwereti zvinosvika kuma$25 trillion inenge ichikwereta ichizodzosa. Saka ndo kudzosa kunoita mari iyoyo kuti mushandi woga woga unobatirwa chikamu chemari yake mari yacho ichienda kuhurumende ukandotenga zvekare usabatsirwazve
mchiri wangu tenge koko ili vitisa kuhumiri asa zisha tora makori na makori sana ukwereta kukwita wa Amerika ikikwereta kuwana nava nava wana redu isenji la beruwa sangu wa sipanja la mateksa haka kukwira cha isu kutusela maritos
awo vange vari wanaudisa juma bizimisi pa Defra University ku Ohio muzina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7. Chombo tarisa shirimu mapepa nau anasi. Kuroni kuhorino ti mudzimai wewa mbove mtunga miri wenyika Amai Grace Mugabe nevamu wevavo mnezo mabizimisi vari kuongororwa ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission zvichitevera mashoko ekuti vakatora mastains kuborodel anoita mamirioni gumi emadhora ekuAmerica vakasaabhadhara. Muherald hurumende inoti yamisa kupunzwa kwedzimba dzakavakirwa pasingabvumidzwi kusvika pawanikwa mari yekubhadhara varidzi uye kusvika pawanikwa nzvimbo yekuvaendesa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 Emanuela nasa kanaka museko ko asichengetedzei COVID ida kurova evakuru tikazo azvisana nane anaudzona kuti kudai ine mvudzo wangu zvone zvamakari zvone azvane zvuva amunzvunza amutungamire awebato makafunza abatamisa onhasi madubvunza iye munanga vamunanga gwashairivo toda kuvawo zvotauravo vamunanga gwairivo amuone pache zvavo zvenai.
Ah, vakomanaka zvakangokoshawo kuti tingoziva kuti vakutanonoka gwande vari kupi chii chiri kuitika kwavari kunyange iri COVID-19 yavabata tinongodawo kungozivawo kuti zvii zviri kuitika kwavari semunhu watinongoteerera nguva nenguva ndinoti dai mangotiudzawo kuti tizive kuti munhu wedu ari kupi. DMG Crispin Ramaji achimene mudzani mashoko apo ndinoda kupaisa mhuri yose kwazvindia nekwa mudzani ipa Zimbabwe matabasa henyu.
Crispin mudzani ndinotenda zvikuru nemashoko ako umwe wangu ini ndakasimba zvikuru ndange ndichingotura mafemo asi kuchingove kuzorora badzi ndiri mutano zvikuru ndinotenda uyezve mudzani handisati ndava gwande aiwa ndichiri wande kwasvitako.
Mbwana nakanaka muri Zimbabwe ndira kukomenda neishu yangaitarwa naamai ava vanga vachiti vanoona sekuti vanopikisa kana opposition yemuzimbabwe yakungoopoza for the sake of opposing. Ndinga ndakasiyana navo pakufunga nemaonere atinoita zvinhu zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe. Ndingati from 2018 or prepare my elections dzimwe nzvimbo yatakaenda iri kuVirginia muno muzimbabwe muno pakasimuka umwe murume akataura wezanudee pakati munhu anenge avhotera chamisi munhu iye anofanira kudzingwa munzvimbo iyo iyoyo. So zvinhu zvakaita seizvo pane umwe murume akabirwa zvinonyadzisa zvokuti kana makabvunda munzvimbo iyoyo zvinonyadzisa zvisingaite ende zvinhu zvakadaro zvinoda kudhinaunzwa ende handifungi kuti these people are opposing for the sake of opposing.
Mamukasei mukoma tanonoka pasiti apa mamukasei ine zita ndinoitwa Lesmart Njanji ndiri kuna kusouth africa mukurovazali ini zvangu ndinoda kutaura pamusoro peava vekubva kumdc alliance vachiti vari kuenda kuzanupf aizvizvi hazvimbotinzwisa mudumbu kana kubatwa nekutya tinotofara nazvo nyore zvinenge zvaratidza zvega kuti ivo vanga vasiri pachirongwa chekuda kusunungura Zimbabwe nenyaya haungabvi kumdc uchienda kuzanupf kana waona kuti zvemdc zvaramba uchiminzi unenge watoona kuti zvimatukiro enyika uchadi saka unotogara kutosiyana nazvo kwete kuenda kuzanupf zvinenge zvaratidza zvega kuti ivo chavanoda imari nenyaya kuti maybe vanenge vaona sekuti kumdc kwacho koko mari yacho havachaibatiwo zviri naniwo pabasa ravo saka vobva vaona kuzanupf sekuti ndiko kune maguta Saka vanenge vari busy nekuda zvigaro nedzimari chichi saka awa vana basa nenyika haisi problem. Ndozvitaura futi pane ava vamuhadhi izvi zvavaita zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa shuwani kana tikatarisa zera ravo so nezvavari kunzi vaita zvachoka. Ah zvinotonyadzisa hazvimbototauriki ba hazvitauriki zvinonyadzisa.
Makati henyu vana Blessing Zulu tanonoka hwande dzingakandinire hamuri kuitawo basa iniwo handoda kutenda zvikuru kuti at least zvinhu zvakaitawo semapolitics mwari vanongotenderawo kuti tidarike nemo asi chandodawo kungotenda ndechekutizvo manayiro akaitawo mvura vamwe tinongonzwa zvakatinakira problemu inokurisa ndekuti dai mwari varamba vachingonaisa mvura sekunaya painenge ichiita taikwanisa kunge tiri vanhu vanoita zvakanaka. Inini zvangu ndiri kugara ndiri kuno kubide bridge ndinonzi Zvimakazi.
Mamukasei vashamarari vedu vestudio 7 vana mukoma chonga nana mukoma tanonoka. Zita ndinoitwa Semagura, Cape Town, South Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pechigaro chavo muhadhi icho chavakasiya. Ndinofara chose nevana vezimbabwe vanopawo muono vanotaura kuti ngachigare zvacho chisina munhu. Ndinobvumirana nazvo chinzvimbo ichocho zveshuwa ngachigare chisina munhu because hapana rubatsiro guru kuita munhu ane chinzvimbo ichocho saivo vamahadhi hapana kana chavakamboita chotinototi uyu munhu uyu pavice president wake akaita ichi nechichi kana kutaura zvako chaiko chaiko hapana kana chataimbonzwa vachitaura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Pate perin pensa, hai satawa, hai satawa, hai sapela.
Lavo, esa gua.
Kambo kanobaku the Trumpies sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa. Vazvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa vachamira mberi kwedare raMajestic nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.